Timuswa 14 July, mwezi wa pera uyu, ndaka test kwa, ndikawanika ndiri positive. Mushure mbunge ndaenda na mbuya wangu, mbuya Margaret Matsahira, ku Chitsungo Hospital, iri ku Mash Central, kumbire uko. Iwo ndo wangu wachirwara, saka pawaka batwa waine COVID. Inini ne wamu watata enda na watakazo test kwa sema contact persons. Ndoza kato ndizio uti nangandi ine chirwere. Swa 17, topataka watashaikiro na mbuya wedu.
Vainge wawe ni makore mangani?
She was 103 years old. May her soul rest in peace. Ndodati ndi kuzise kuti inini kuvazwa ndaka batwa ne chirwere. I was asymptomatic. Sinore oti ndaisa ratiza. Ma symptoms anota urwa kunze unonzwa musoro kurwadza unenge uine dziwa unenge uchiremerwa nekufema zvese zvaitsanangura izvo handina zvandakambonzwa inini pa period yese ndakaita isolation asi ndakacherechedza nyaya isolation nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usikuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe saka ndakasevha 10 days dzangu dze isolation then in, after 14 days ndikazobuda mu isolation ndakuenda kunotsvaga kuti ndi testwe ndiziwe kuti zvamira sei.
Sei makatora dano rekuti muende kunovhenekwa zvakare kuti mapora here chirwere ichi nekuti tinoziva kuti vamwe vakangotanga kunzwa zviri nani panenge pasina dambudziko.
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni. Saka ndakazoenda kuparliament. Ndika testwa on my 21st day, muswa 3 August. Ndika wane kwa ndisina utachuona we COVID.
Imi amna kunyanyurwara nechirwere ichi zvakanyanyisa. Chinga wachiko nzero che.
Inini blessing ndinofungidza kuti chakaita kuti ndisanyanye kuremerwa nacho kana kuti ndisa ite ma symptoms acho. Inyaya kuti ndakabaiwa. Vaccine Sinopharm muna March that is among the first group ya wanu wakabaiwa ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kuti uraya kana kudi nekuti ndoza ndakatokura tichibaiwa nhomba dzimwe zvirwere nyangwe patinombofamba kuenda kunana West Africa tinotobaiwa yellow fever tisina zvatinombobvunza bvunza zvatata kuona vanhu vakubvunza apa. Saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza. Wodzamara wakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo. Unoyeuka iyo blessing kuti tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe tikatorasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Vakazoti nguva yapera kuti vanobayiwai. Saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo nyanzvi dzezvinhu zvacho. Saka panguva ine tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu Ministry of Health World Health Organization zvavanenge vachiti yambira ndozvatofanira kungotevedzera pane kuswera tichiitera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko. Saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera. Chimwe zvechandakaona chakandibatsira inini ndinoita zvemitambo ndichiri kumhanya mhanya.
Zvakakosha sei izvozvo?
Tinoona mwiri ukagara uchi simbiswa zvino zvinobatsira posirwere chikasvika pane munhu ane mwiri wakaneta takada kuona sechinenge chinobva chaita manyemwe. Saka ndozvimwe zvinhu ngatishandise nguva yatinoiti nayo yakasununguka kumbofambawo netsoka vane dzimota waya maofisa ari mudenga ngatimbokwirawo nemasteps pane kungoramba tichishandisa malift so that mwiri yedu isimbe kuitira kuti tikasangana nezvinoti wana. Tinenge takagadzirira.
Asika vamwe vanogona kutadza kunzwisisa onare bosari wakakuti ko kana manga makabaiwa nhombai makazobata chirwere sei.
Vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya chinenge chaakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba zvakafanana nemunhu anenge awaridza mattress pasi odonha kubva mumuti unonosvika uchino kukwara kwako kuri nane kana unogona kutosatombokwara pane munhu anonowira pamusoro pegiraundi rakaoma. Saka ndobva ndinoda kuti anenge asina kuvaccinatwa munhu anoita semunhu arinopunzikira pahard surface asi uyo ane vaccine akabayiwa munhu anenge achinowira pane mattress zvokuti ato kwanisikana kuona semunambo dona. Ndizo menzana sanenge ngoda kupa.